Munhandare iyi, muchange musingadai zvanonzwa nesvondo apo nhandare huru iyi ichange ichitamba ngoma yemutambo mukuru uyezve une mukurumbira gore rega rega weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos. Mutambo uyu woya panguva iyo makepekepe ari kuda mapoinzi ese matatu kuti arambe ari pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos ichidawo mapoinzi aya kuti izadzikise chinangwa chayo chekupedza iri pazvikwata zvina zvichapedza zviri pamusorosoro mukupera kwemwaka wenhabvu munyika. Murayiridzi weCapes United Darlington Dodo anoti vari kuenda kunhandare huru iyi kunoratidza nyika yese kuti sei vari pamusoro petafura yezvikwata zvenhabvu yepamusoro munyika.
Asi isusu tinofanira kunoratidza kuti sei tiri patiri pamusoro pepaipa. Tinofanira kusvika pagame toratidza chaizvo chaizvo kuti tiri pamusoro paya, kwete zvekufungidzira tiripo zvacho.
Pakapedzisira kusangana zvikwata izvi muRufaro Stadium, mutambo uyu wakapera uri mangange 1-1, asi kozvino Capes United yave kurayiridzwa naDodo kwete Lloyd Tembwe uyo ave panyanga nguva iyoyo. Mutambo uyu waya zvekare mushure mekunge Capes United yakatatarika mumutambo wayo kugumisira ndokuita mangange neyadha apo Dynamos yakachanya kugweru ndokunorova chapungu 2-1. Muteveri weCapes United vatadzimand gore dema vanoti vari kutya matambiro ari kuita Dynamos, asi vachiti chishuwiro chavo chekuti panopera mutambo makepekepe ndiwo achakunda.
Aiwa, mutambo kwezva wahambira zvakanaka, asi ini sesapoti yeCapes United ndikuona mutambo usina kuhambira zvakanaka. Asi iyo Dynamos yetimu iri kutamba zvakanaka, nachikuudza kudai Capes United yakwanisa kuva Dynamos.
Magreen Machine anoziva kuti kutadza kukunda mumutambo uyu kukasangana nekukunda kweFC Platinum iyo ine chapungu nekukunda zvekare kweChicken Inn iyo ine Black Chiefs kunovasiya vapunzika kubva pamusoro petafura. Pari zvino Capes United ine mapoinzi 50 nemashonu, mapoinzi maviri pamusoro pemaGamecocks nekugona kunenge kudada. Asi mitambo yeChicken Inn neFC Platinum haina kupfava sezvo vari kusangana nezvikwata zviri kurwa zvakasimba kuti zvirambe zviri mugungano renhabvu yepamusoro iyi. Mumwe mutambo uri kuratidza kuti uchabaka moto unotyisa ndeuyo uri kuColliery, uko zvikwata zviri panguva yakaoma Wange neHerentals zviri kusangana. Wange iri pachinhanho chechipiri kubva pasi pasi nemapoinzi 33. Herentals ine mapoinzi 45 iri pachinzvimbo chechina kubva pasi petafura. Asi murayiridzi weHange Nathan Dube ari kuramba kuti vatoenda kuDivision 1.
Tikangowina 2-3 games tete tinenge tatoonesepo zvokutoti vanhu vanoa vachinyararawo kutaura nezvekuti relegation zvichiriko.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Harare City vs Yadha, nesvondo Black Rhinos vs Ngezi Platinum Stars, Mushowani vs Tero 1, Triangle vs ZPC Kariba, Highlanders vs Manika Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.